Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 6 2020 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Notienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto ndiri mu Washington DC. Digiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 265. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Nhengo dzeMDC dzakasungwa nezuro dzinobviswa mari yechibatiriso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba kwadzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kumisa kuitwa kwesarudzo dzemaby-election munyika ichitevedza zviri mukumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzerudzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 265. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinobuda tisisiri pamhepo. Kusvika nezuro manheru vanhu vakaongororwa vainge vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana maviri negumi nevasere kana kuti 52,218. Asi huwandu uhu hunogona kuwedzera nhasi manheru apo hurumende ichazivisa nyika. Kusvika pari zvino vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni matanhatu nemazana masere nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 6,870,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 398,000. Nhatu dzebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa idzo dzakasungwa muHarare nezuro dzabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba dzadzo. Rutendo Mawere anotipanyaya iyi.
Vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare reMarch Street amai Bianga Makwande vatevedzerwa vachamisa vatendai biti namai Linet Karenyi Kore munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvare Gladys Flachkwayo mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLove More chinoputsa nhengo yeNational Standing Committee vaDavid Chimini namai Vongaitome. Vanhu ava vanzi vabvise mari inoita chiuru chemadhora pamunhu zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House. Amai Makwande vati vasungwa ava vazodzoke kudare musi wa24 Chikunguru uye vagare pamakera vakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vachitaura neStudio 7 mushure memutongo uyu rimwe remagweta evatanhatu ava vaAlec Muchadehama vachidare ratiwo vanhu vavari kumirira vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Mabel conditions vadzivo vabvise $1,000 nukusa taura ni wafakazi nukuramba wachigara kuzimbaza wako wanugara
vamuchade hama vati uo kunyange hazvo vatanhatu ava nezuro vaipomerwa mhosva yekukonzera musindo pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vasungwa ava vanga vambouya kumatare mangwanani vakadzorerwa kumapurisa uko kwazonowedzerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19
vazomiswa kumberi kwedarire dzimhosva vachipomerwa mhosva yekuti vakanga vaungana vachidarikidza makumi mashanu zvinorambidzwa nemitemo yeCovid asi mhosva iyoyo vairi kuiramba pakutanga vaimbonzi izvo maita zvekumirizika zvisingabvumidzwi murodhi saka mapurisa nhasi ndobva vazochinja nyaya yachona kuti yaiyeCovid ndo yavazomira padare iyoye kuti kasi kana vakasabatwa nenyaya yeCovid vanozobatwa nenyaya yekuti manga muchingomirizika mumugwagwa muchivhara migwagwa muchikanganisa vanhu kufamba
magwete vatanhatu ava anyunyutawo kudare nemabatirwo avanoti akaitwa vasungwa vamuchade hama vati vasungwa ava havana kuchengetedzwa zvakanaka zvaiita kuti vasabatirire kana kutapurira vamwe chirwere cheCovid-19 pavaive muusungwa
tikuma kwavakaita kwakusiri pamutemo vainyimwa chikafu nemazuva ano munoziva kuti kune denda reCovid pavakasungwa vaimbunyikidzwa vasinganzi vasingasanitize maoko avo vasingapiwi mamasiki nemapurisa vasingapiwi chikafu vachigara vakaungana saka izvovi zvese izvovi zvaivaisa panjodzi yekuti vaigona kuzotobatwa nechirwere cheCovid kana ivo vanacho vachikona kuchiparadzira kune vanhu saka izvozvo zvitatiso pakakanganiswa ipapo
mutungamiri webato iri vanelson chamisa vati vacharamba vachirwira shanduko munyika zvisinei nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo
tinotenda kuti vapwa kuti vabude nebheyo takutarisira kuti tinoramba tichirwa nokuita kuti munyika medu mune neshanduko isusu takagara tataura kubva masungirwo avakaitwa vanga vasina mhosva yakapara nekuti vanga vatenda kunosunungura kana kunovandudza mahofisi edu akapambwa nevamwe vapambi vakanga vachishanda nemapurisa nemasoja chinova chiitiko chatisingawira nacho
amai makwande varamba kuti mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mubato iri vaombera ishe nhende avo vari kurapwa mune chimwe chipatara vasarambe vari muusungwa vanhende vanonzi vakakuvara nezuro apo vakasungwa ndokubva vaendeswa kuchipatara mune imwe nyaya yanga iri mumatare Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mupurisa akasungwa mushure mekufananidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekondom rakashandiswa amiswawo mudare akabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora mupurisa uyu shungu dzemwoyo kache achatongwawo achibva kumba kwake ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
bato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti richatanga kushandira pamuzinda weMorgan Tsvangirai House nemusi wechipiri svondo rinouya uye rati chekutanga kugadzirisa uori hwaiitwa nemakanzura nenhengo dzeparamende Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru muMDC yamuzvare Kupe vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vanoda kugadzirisa nyaya yeuori pamusangano wavo wekutanga paMRT House nemusi wechipiri
saka patinogara standing committee musi wechipiri vakuru vachazeya nyaya iyi tichitarisa munhu umwe naumwe vamwe vari kuparamendi nevamwe vari kucouncil tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe macouncelors tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe maMPs tiri kuzivawo zvakare kuti kune vasina mhosva saka hatingotemi munhu wose tinotarisa munhu nemhaka yake vane mhaka dzavo vari kuzviziva ende kana vamwe 4 hour vakambobudawo mukavamisa apa mukavabvunza kuti makabvisirwei vari kuziva mhaka dzavo dzimwe dzatisingataure panapa nokuti dzinonyadzisa dzimwe mhaka dzacho
Mumwe mukuru mbato iri Morgan Komichi vati uri wakanyanya mu MDC uye veruzhinji vachashamisika nezvaitika mbato iri.
Isusu as the leadership panapa tichaita fight corruption zvakazamisa zvekuti vanhu vacharohwa nehana nekuti corruption pachayo ndiyasingadi kuona. Tinozviziva kuti maoperation akachitika muhavest house pane zvimwe zvakachitika zvimwe zvinoda kuitwa investigated. Saka tichadhizaniya corruption zvakanyanyisa tichaenda even beyond kinda kudiaspora. Kune vanhu vaitumidzira mari muno muZimbabwe muno dzichizifanira kuya kupata mari dzatingasviki kupata. Pane vaitumidzira mari vachidzibhadharai vashandi pahavest house vashandi vasingabhadharwi idzi mari dzichingorohwachi pamupinyi nevamwe vakomana vemupati nevasikana vemupati. Saka tichanzwa maripoti achabva kunana UK, South Africa, kunana America. Toda kuti vatitumidzire even mari sisi emari dzavaitumidzira.
Panyaya yekuti masoja ari kushanda nebato ravo vaElias Mudzuri vazviramba vakati inyaya yekuda kuvasvibisa chete.
Kuzi kana uchitaura masoja hatisi tinova place vanoplacewa negovernment kuti tarisai apa pakona vanotarisa theve intelligence vanoona zvinoitika munyika pane zvavano pavanoda. Saka isu tingakontrola vanhu here kutumirai pakati toda kuti tive reasonable hatingangopomeri mhosva paisivi.
Mutauri weMDC yavachamisa Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwebato ravo huchagara pasi wozotipa pfungwa dzavo panyaya iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine makakatanwa muMDC kupindira kwemapurisa nemauto kunokatyamadza vanhu vakawanda.
Kupindira kwemauto kunokatyamadza uyezve kunonongedzera kuti zvichida pave nezvematongerwo enyika nerumwe ruoko rwuri kubata zvisinganzwisisiki nekuti tinoziva kuti panyaya dzekuchengetedza mutemo zvinoitwa kwakachena masikati machena uyezve harisi bata basa remauto. Ko mauto ari kutsvagei kuHarvest House?
Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato guru rinopikisa munyika reMDC umo zvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira chavachamisa naMuzvare Kupe zviri kupikisana pamwe nekurwira muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti kumbomiswa kwaitwa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 idanho rakanaka chose munguva ino. Asi ZESNI inoti danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rinofanirwa kuva richitevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Mashoko eZESNI anouya mushure mekunge mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vautoile Silaigwana vazivisa kuti hapana sarudzo dzemabyelection dzichaitwa munguva ino yeCOVID-19 national lockdown. Studio 7 haina kwanisa kubata vaSilaigwana kuti tinzwe pamire commission yavo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sadyaro veZesni vaAndrew Makoni kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Asi isu seZesni tinoti izvo zvese zvinofanira kuitwa zvinofanira kunge zviri pamutemo. Saka tarisa bumbiro remutemo redinotaura kuti izvo kana pachinge pane vakansi inokonzerwa kana nerufu kana nemumwe anenge arizaina kana nechikonzero chipi nechipi zvacho zvinofanira kuitwa nezvokuti mutungamiri wenyika anoudzwa ataurirwa iye wochigazeta zuva rinofanira kunge chizva election and election iyo inofanira kunge ichiitwa mazuva asingapfuuri 90 days. Saka kana vachiti vapostpona maelections kusvika nguva yavasina kutaura indefinitely handizivi kuti vari kutiwo vari kupostpona maelections aya mukati menguva iyo ye90 days here kana kuti vakupfuudza 90 days. Kana vachipostpona maelections aya vachipfuudza 90 days vanenge vachityora mutemo.
Danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission riri kutambirwa sei nezvematongerwo enyika vamunoshanda navo munyaya dzesarudzo?
atisati nyatonzwa wemachongero enyika vachinyatso taura kuti vano zvona sei asi misangano iri kuitwa hatingati madebate ari kuitwa tichitevedzera vana zoom nezvimwe zvakadaro izvi online debates ndokuona sokunge mapato ari kutiwo zvakanaka kuti maelections ambopostponwa zvishoma kusvikira chirwere ichi che-COVID-19 chatidzikirei uye tabuda mulockdown nokuti vanotiwo senyika hatina gadziro yatatisaita yakakwana yekuti tikwanise kuita maelections uyezve tichichengetedza utano hwevanhu vanotyira kuti utano hwevanhu unogona kukanganisika kana maelections akanzi aenderere mberi nokuti zvakaita seziya zvokuti social distance zvinogona kunetsa kana mapato achinge achiita maradawo nezvimwe zvakadaro izvozvo saka mapato ari kutiwo dai maelections ambomiswa zvishoma kusvika COVID-19 pandemic yatidzikirei munyika asi sezvandambotaura zvido zvavo asi zvido zvavo izvi zvinofanira kuonekwawo zvakare nokuti zviri kuitwa here pamutemo kana zviri kuitwa kunze kwemutemo
mati imi panenge pasina kunyatsotedzwa mutemo pakatarwa nezek kuti sarudzo idzi dzimbomiswa kuitwa imi sesangano rinobata nyaya dzesarudzo pane matanho here amuri kutora
tichavanyorera tsamba tichitaura navo kuti ino danho ramatora hongu muri kutaura kutarisa utano hwevanhu asi hamuna kutevedzera mutemo wenyika chiitai zvinofanira kuitwa kuti mutemo wenyika isatyorwa
pari kuchorwa mutemo ndepapi chaipo apa vamakona
sezvinataura pokutanga sarudzo kana panzi paita vacancy election inofanira kuitwa within 90 days asi wakatiwe waakupostpona maelections indefinitely handiti kana wakupostpona maelections indefinitely zvinoita sekungo uri uchapostpona elections maelections iwawo munguva inodarika 90 days yakadarika 90 days zvatove kunze kwemutemo saka postponement inogona kuitika chete asi zvisingadarike 9 days panguva ino tinotove nemasarudzo mbiri dzaifanira kunge dzakaitwa muna April kureva kuti kana dzaifanira kunge dzakaitwa muna April dzapostponwa futi indefinitely kureva kuti izvo kana dzakazoitika sei kunana September October sarudzo idzo dziri kuitwa kunze kwemutemo hasi kuitwa tichitevedzera bumbiro remutemo wenyika ino uyezve neelectoral act yacho inotaura izvozvo
sachigaro vezimbabwe election support network vaandrew makoni vachitaura vari parunhare vari muharare
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Women's Forum.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Umo pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose nemunyika yeZimbabwe. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuSouth Africa uyo ari kuti iye anoshuvira kuti COVID-19 ichipera kuti awanikwe iye achitanga bhizimusi rake kuitira kuti akwanise kunge achichengeta mhuri yake iri kuZimbabwe.
Ndinoitwawo Sekai Makaya Chifamba, ndiri kuno kuJoburg Kenton Park. Takatarisana nawe chirwere checovid-19 yecoronavirus yatekeshera pasi rese dai chirwere chatongo chirwere I think chekuti chatongora ramati nacho ngatingo chingetidzei hutano hwedu kubudikidza nokugeza maoko pfeka ma face mask edu iwayo tisaiti ngema necklace zvinonona mumunhu airembedza yamhuro munoda kuita nge necklace face mask iya isina kukavha murudo yawo ya zvatinofanira kunge tichiita nepachinobuda chinoenda kumashops weifa kwaunoenda uchidzoka ukomba usati wasangana nemhuri tinogezawo maoko covid 19 ish yatikanganisa zvakawanda mabasa edu amwe tiita mabasa emaoko muno tadzosera kumashure zvakanyanya zvekuti chero kuti tichengete mhuri muno zviri kurema kuchengetewo vari kumusha zviri kutiremera pari zvinhu handisi kuda kunyepa zviri kutiremei kuti tikwanisewo kuonawo vari kumba tinongoti dai mwari vatirwira pacovid yeii pachirwere checorona virus ichi bhosi chirwere ichi chadzoka chakuti hakuna kwekutizira kunyika dzese vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuafrica wavharirwa uri kuno uri kueurope wavharirwa uri kuno hakuna kwekuti unoti haregaindi ndi kwakati saka ngatingozvichengetedzei utano hwedu vedu pachiro chirwere ichi checorona virus kuya panhau dzezvematongerwo enyika kumba tiri kuona kupandukirana kuri kuita mubato reMDC chandiri kuona ndichifunga nyaya yekuti zvinhu izvi inenge zvisati idhushasika nezanupf because now vanhu tabhizi kuconcentrata nezviri kuitika muMDC at the same time tikunzwa kuti chingwa chakwira kusvika pamadhora makumi matatu madhora makumi matanhatu 50 to 60 bonds zvatiri kunzwa ende hapana munhu acharombotaura nezvazvo because everyone is focusing nenyaya iri kuitika muMDC so I think ingori strategy ikushandiswawo nezanupf ichishandisa iwe wana kupia ana monzora unoona kuti zvinhu zvacho zvinezvi tapakati nepakati haisi nguva yekuti vadai vanhu vachiita zvinhu zvakadaro tiri panguva yekurwisana nechirwere checorona virus ichochi unoona vanhu vachiva kupandukirana pandukirana asi chandinoona chekuti pakuda kuti vanhu ipapapa tichiratidza kubatana ndoko akudiwa senyika because takungotemaniswa musoro nezanupf vanhu vefuture vanhu havasi kuzviona manje
munoita basa rei uyezve zvii zvamungati muri kusangana nazvo pari zvino
ini ndiri muno mujobek ndine daycare and I'm looking after 35 kids from 1 year to 6 years ndo business randiri kuita but pari zvinowo nenyaya dzelockdown mamirira zvakaita takavhara on the 18th of march until now tiri kungonamata each and every day kuti dai vangadai vari veministry of education vatinzwirewo tsitsi tivhurirwewo maecd centers edu like now tane hope because vatarombofurira magrade 7s magrade 12 on monday on the 8th of june so tangomirirawo since level 3 nei vanhu vazhinji vakadzokera kumabasa and you see some of the parents havana vekusiyira vana vachienda kubasa saka tiri kungonamata kuti pavanoita mameetings avewayo vangoti includewo kuti maecd centers ngaavhure vakwanisewo kushanda because ndo patiri kuwanawo kamari kubva papa kusarawo nevana vai vanhu vanenge vachiendawo kumabasa upo vanogona kungoti tiri kuda avo vakaregista kuti vaopene maecd centers avo apa isusu we are still in the process of registering our ecd saka tichingonamata ofusu ndokaitirawo pamba kubeki kune kotaji iriko saka zvinhu zvekungoti tinongoti mwari ndimakatiunza muno ndimakatangisa business iri nemwoyo wekuchengetesa vana vadiki vava zvese zvinoita madzimai ngatisanetii
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muwashington umo pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc mazuva apera aya tanga tichiona nekunzwa mufundisi uye vari muzvinabhizimusi zvakare vari chipangamazano chemutungamiri wenyika mukomiti ye Presidential Advisory Council mufundisi Dr. Shingi Munyeza vachitaura pamusoro pezvamunofunga kuti zviri kupotswa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa takazoonawo nemusi wechishanu mubepanhau reHerald munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vachishoropodzawo vamunyeza vachivati vasahwanda nebhaibheri kana nekereke mukushoropodza kwavanenge vachiita hurumende kana vachida ngavabude pachena vataure zvematongerwo enyika asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Uriah Zembe vanoti havawirirane nemaonero kana nemashoko akataurwa navamangwana vachiti vamunyeza ikodzero yavo yavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti vange vachitaura mashoko avanoda pamusoro pezviri kuitwa nehurumende tati tinzwe Dr. Zembe pfungwa dzavo Dr. Zembe taurai tinzwe mashoko enyu pamusoro pezviri kuitika izvi
mashoko angataura ipapo ndokuti zvose zvataurwa muHerald navamangwana vachituka nokunyomba muparidzi weshoko ramwari mumakereke vashingi munyeza zvinopokana nezviri mubumbiro guru riri muZimbabwe iro rinonzi Constitution of Zimbabwe Amendment number 20 Act of 2013 Section 60 rakanzi freedom of conscience every person has the right to freedom of conscience which includes A, freedom of thought, opinion, religion, or belief, and B, freedom to practice and propagate and give expression to their thought, opinion, religion, or belief, whether in public or in private, and whether alone or together with others, unquote. Zviri pachena kuti zviri mubumbiro iri, zvose zviri kukwikwidzwa. Zvichirashwa navaniki ndavaningi mangwana
asika Dr. Zembe vamunyeza vari muboka rinopa mazano kumutungamiri wenyika Presidential Advisory Council havagone here kunge vachingotaurira vamunangagwa munzeve ikoko
ini ndinoona sokuti iko zvino zvatiri kureketa pano vamunyeza havana kubuda muPresidential Advisory Council varimo mashoko avamunyeza awa akabva mukereke vachiparidza shoko ramwari ndozvavakapikira vaiparidza shoko ramwari vachitaura mavhesi ari mushoko ramwari saka zvingareva here kuti vamunyeza zvavakazokumbirwa kuti vanoita mupi wamazano kuna purezidhendi wenyika zvinoreva here kuti vakatobhanwa kana kuvharwa kana kurambidzwa kuita basa rekushumira Mwari vachiparidza nokutungamira makereke nokutaura nezveupenyu hwavanhu nezveupenyu hwokugara panyika nezvichazouya kana vanhu vafa nokuti ibasa ramwari zvindo ravakapikira iro vamunyeza nokuti havangagoni kuti vavhare muromo wavo vavhare pfungwa dzavo ivo vachiparidzira vanhu vomuZimbabwe nevepasi rose vanenge vachiita zvekushumira Mwari basa ravamunyeza rinofanira kuramba richingoitwa saka mashoko avamangwana anotaridza kusaziva
asi Dr. Zembe hamufunge here kuti vamangwana vatsiura vamunyeza vachishandisawo nzira dzavari kuti vamunyeza vari kushandisa dzemadande mutande yaye kana social media kana kungotaurawo kurova bembera kunze uku
kuzowana vamunyeza votaura izvozvo vari mukereke ndinofunga zvokuti vanenge vakambotaura nokuti kwava nenguva mazano achipiwa muchivande asi pasina chimuko pasina kugadziriswa kwepfuma yenyika kwekodzero yavanhu kana kuti kwezvematongerwo enyika zvinhu zvichingoramba zvichingokanganiswa zvichingokanganiswa pasina chinogadzirika
aiwa tinotenda zvikuru Dr. Zembe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party vauraya izembe. Muchirongwa chedu upenyu wedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, zvitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we seek out